Gungano iri tinoita makore ese gore negore kamwe chete pagore tinosangana vanhu vese vemusouthern Africa vanogara munzvimbo yeWashington nenharaunda dzakatenderedza. Tinoita gungano iri kuti tionane nekuti kazhinji kacho vanhu vanenge vari kumabasa vari kuzvikoro vakabatikana, saka unogona kupedza nguva yakareba usati waonana nevamwe. Saka tinoita kuti tionane hama neshamwari tichipanana mazano ezvinhu zvakasiyana siyana, fara tiri pamwe chete ende tichingobatana sevana veSouthern Africa. Tinowanzoita mitambo yakaita sebhora rechirume, tinowanzoitawo netball yevakadzi nezvevana zvizhinji zvinowanzoitika. Asi gore rino bhora hatisi kuita revarume zvese nerevakadzi, tinoita zvevana. Tiri kunangana nezvevana, magames evana zvakasiyana siyana, egan spoon race zvakangodaro daro.
Pane zvitsva here zvamuri kupakura iro gore rino zvamunoona zvichizobatsirawo zvizvarwa zvezimbabwe vari muno muamerica?
Tinotaura nezveimmigration nekuti semazviro ari kuita vanhu vese tane mutungamiriri mutsva wemuno munyika, ende pane zvinhu zvakawanda zviri kuchinja. Zvimwe zvazviripo, zvimwe zvazvisipo, saka tine tichidzidzisana kuti vanhu vanoziva sei kuti vagare vakagadzirisa mapepa avo, uye kuti zvemabasa vanenge vachitsvaga mabasa. So zvimwe zvezvinhu zvatinenge tichitaura vanhu pavane vakangotanda ravo tichiita networking.
Pane zvimwe zvirongwa zvamuri kuita here imi sesangano resako?
Musi waSeptember 23 kuSilver Spring kunenge kuine chiitiko chinonzi Pan African Festival. Bato redu resaku rinenge richibatana nemamwe mapato anomirira zvizvarwa zvekuAfrica zvinobva kunyika dzakasiyana siyana. Saka pane pachiitwa mitambo, vanhu vachitengesa zvinhu zvinobva kuAfrica zvinogadzirwa nemaAfricans, kana kuti zvinhu zvinoiwa nemaAfricans. Bato redu resaku rinenge riine vanhu vanenge vachiitawo mitambo yakasiyana kuZimbabwe, vane vachiimba, vamwe vachiita mapoem, vamwe vachitengesa zvavanotengesa.